Vangomo avo vaiventeredzerwa mutungamiri wenyika vakashaya Harare musi wa1 chikunguru muna 1999 vakavigwa paHeroes Acre. Vachinyora padande mutande ravo retwitter, vamunangagwa vati vachaedza kuramba vachiteedza zvido zvevangomo zvekubatanidza vanhu rudo pamwe nekuti vanhu vagare murunyararo. Vatiwo vangomo vakararama upenyu hwavo hwese vachirwira rusununguko vakati ndangariro dzanhasi dzinoitwa apo Zimbabwe neAfrica dziri kuchema rimwe gamba rehondo neshamwari yavangomo vaive mutungamiri weZambia vaKenneth Kaunda avo vakashaya mwedzi wapfuura. Mumwe mugari wemuHarare vaJohnston Chirwa vaudza Studio 7 kuti vangomo munhu akabatanidza nyika uye paifanirwa achiitwa mhemberero munyika yese.
He was a good man, akasacrifice dignity yake achimhanyiswa zve achiri kurangarira. Akapfeka dresi but he came back for the good in nyika. Akati no, let me talk nevanhu vanga vamutreata zvazvakaitisa chaizvinonyadzisa fure naikon yetrouble ye.
Mutauri webato rezapu iro raitungamirwa navangomo munguva yehondo vaipitune Maposa vaudza Studio 7 kuti vari kurangarirawo vamwe vakuru vakuru vebato rezapu vakaita savadhumiso Dhavenga navanikita Mangena. Vatiwo sebato vanoshuvira kuti zuva ranhasi riitwe rekuzorora National Holiday kuitira kuti vanhu varangarire nekuendesa mberi maonero avangomo nezvavaishuvira.
Pese paida kuti pagadziriswe zvinhu vaivaisa ruta nzira yekutaurirana, nzira yokusanganisa musoro pamwe chete murunyararo, kunyange vaikwanisa kuti vasarudze dzimwe nzira dzakaita sedzemirizhonga kana kurwa kana kuchisidzirana, asi havana kuda kusarudza nzira idzodzo. Vakasarudza kuti pave norunyararo, izvi zvigadziriswe mukutaurirana zvakanaka pasingazove nemavanga.
Vati vachibwe chitedza sekuzikanwa kwaitwa vangomo munhu aisema huori.
Handifungi kuti munhu angachazvibvumira kakuti angachasara nazvo dai vachiri vapenyu. Kunyaitasa zviri kuitika nhasi uno munyika paona ari kumbunyikidzwa, kodzero dzevanhu hadzisi kutevedzerwa, hadzisi kutevedzerwa, constitution chacho haisi kuteverwa, ende ikonomi yezimbabwe chayo yapaurwa paurwa haichakwanisa kuti ishandire vana vezimbabwe. Handizvi zvinhu zvavaizokwanisa kuti vapfumirane nazvo.
Muteveteri wemutauri weMDC Alliance vaClifford Chatswayo vaudza Studio 7 kuti bato ravo rinokoshesa zvikuru basa rakaitwa navangomo vachiti munhu aida kuti vanhu vagare zvakanaka vachikwanisa kusarudza vatungamiriri vavanoda.
Ndono zvakarwira Dr. Ngomo nevamwe vese vanga vari panguva yacho. Izvi zvinotiratidza kuti vanga vane chido nekuti Zimbabwe iendere mberi, vanga vane chido nemwana waZimbabwe, vanga vane rudo nekuti vana veZimbabwe vese tibatane. Ivi tikatarisa pakapera hondo pacho vakarwadziswa zvikuru neZANU-PF yavana munanga bwana Robert Mugabe vachiitwa zvisingaiti. Toziva nguva yegukura hundi tinoziva zvakaitika. Vachizotiza munyika vachizodzoka, zvinhu zvanga zvisina kumira zvakanaka.
Vangomo avo vaitungamira zapu vakashungurudzwa zvikuru nehurumende yemushakabva Robert Mugabe kuma80s apo vamunangagwa vaive gurukota rekuchengetedzwa kwenyika, bazi raikokera mashandiro evasori munyika. Zita ravamunangagwa rinogara rakataurwa pose panotaurwa nyaya yegukura hundi iyo yakasiya vanhu vanodarika zviuru 20 vafa mumatunhu eMidlands neMatabeleland. Mirishonga iyi yakaita kuti vangomo vabude munyika vachitiza vachityira upenyu hwavo. Vangomo vakazoita nhaurirano navamugabe vakasainirana chibvumirano cherunyararo muna 1987. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.